Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 22, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinogona sei kuti majuniors emureserve bank vasaspendwe, tisiganzwe kuti vakuru vacho vari pamusoro pavo vasaspendwa. Pamusoro pazvo tikazvinzwa kuti vari mumba ndo vaakutsanangura kuti vari kubudisa mari mureserve bank, taida kunzwa governor of central bank achitaura.
Governor of Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vomisa basa vashandi vana vakapomerwa mhosva yekuita zvouori nava Asil Mumba, ava vekutaura vakamirira bazi rezvemari. Dare reparamende rotanga chirongwa chekunzwa pfungwa dzevanhu nezvebhajeti regore rinouya. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vajora mugumbo vovimbisa kupedza dambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari. Varairidzi vochema-chema nekushaya simba kwemari yavari kutambiriswa vamwe vachikanda mapadza pasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Governor of Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vaburitsa mashoko kuvatori venhau nhasi vachiti vambomisa basa vashandi vana vekubhanga iri vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori. Izvo zvinotevera mashoko vachangopiwa basa rekutaura vakamirira bazi rezvemari vaEsil Mumba paFacebook yavo ekuti vana ava vari kuita zveuori nekutengesa mari pamukoto. Valumumba vakataura mashoko aya nezuro vachiti vaitaura vakazvimirira kwete kumirira bazi rezvemari. Vamiswa mabasa ava vanosanganisa vamirira ichiremba vanomene mataruka vagreshamo muradzikwa uye vazvandiwana saburi. Vamangudya vati vari kuda kuferefeta nyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu wa Studio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Inyaya inokatyamadza zvikuru kuti tingati vana ava vanganzi ndivo vanobudisa mari mubank vosaspendwa vasina mukuru uri kuvabatsira kana zvakaitika. Zvinogona sei kuti majuniors emureserve bank vasaspendwe, tisiganzwe kuti vakuru vacho vari pamusoro pavo vasaspendwa. Pamusoro pazvo tikazvinzwa kuti vari mumba ndo vaakutsanangura kuti vari kubudisa mari mureserve bank, taida kunzwa governor of central bank achitaura kuti chii chaitika nekuti vari mumba havana unyanzvi neruzivo nezvinoitika mucentral bank. Asi hatisi kuti vanotyora mutemo vasasuspendwa. Zimbabwe iri kuda kupuwa direction pari zvino, haisi kuda kupuwa majokisi akapfupi. Hatiri kuona kuti tongonzwi nhengo vasasuspendwa nanhingi nanhingi. Governor wacho akati zii, tida kunzwa kuti governor ari kuti kudii. Kana vanhu vasasuspendwa zvaiitika sei governor wa central bank asingazvizivi? Kana chiri chokwadi toti idambudziko futi zvakare kuti mureserve bank munobuda sei mari zviri nyore kudaro. Iwa Mangudya mashure mavhiki apera vanga vaiti hakuna mari iri kubuda kubva mureserve bank iri kuenda kumusika mutema. Kana zviri vechokwadi zvikureva kuti Zimbabwe ine basa guru rekuita kuitira neuori corruption tingati iri kuitika, nekuti shuwa shuwa nyika haingatongwi matongerwo iwayo. Vanhu vezimbabwe vanotambudzika.
Tombotarisawo iyo nyaya yekupiwa basa kwava Lumumba, tiri kuonawo vamwe kubazi rezvekubudiswa kwemashoko vari kugunun'una kuti havana kunge vasumwa navamutuli Ncube. Munoona sei kunetsana uko?
Zvakatojeka kuti vari mumba basa ravapowa harisi ravo, harifani kunga richipowa basa nokuti vari mumba tichivaziva munhu anoita zvepolitics. Saka ministry yekufinance haifani kutora munhu anoita zvepolitics kuti apinde mubazi rinoona nezvemari. Valimumba dai vaida kupuwa basa vaifanira kupuwa kuzane PF headquarters. Ndiwo kwavanokwana nekuti kutaura zvepolitics vanozvigona. Pamusoro pezvo hurumende ine bazi rinonzi Ministry yeInformation and Publicity.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Komiti yedare reparamende yatanga kuita misangano nhasi neveruzhinji kuti inzwe pfungwa dzavo panyaya yebhajeti regore rinouya. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusoro pebhajeti rebazi ravo regore rinouya, munyori mubazi rezvevashandi Dr. Judith Katera vazivisa komiti yeparamende inoona nezvevashandi kuti bazi ravo rakaziviswa kuti bhajeti raro harifaniri kudarika mamiriyoni makumi masere nematatu nebazi rezvemari. Dr. Katera vati bazi ravo rinokwanisa kuita zvirongwa zvaro nemazvo kana rikawana mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora. Vatiwo kunze kwekupiwa mari isingavakwanire, bazi ravo rine zvikwereti zvinodarika zana remamiriyoni emadhora uye rave kutarisa nzira dzakasiyana-siyana dzekutsvaga mari, kwete kungomirira hurumende chete. Vatiwo vanovimba kuti nhaurirano dziri kuitwa nehurumende nedzimwe nyika dzichabudirira kuti bazi ravo rikwanise kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika nemasangano akasiyana-siyana. Chikwereti chikuru chebazi iri ndeche Basic Education Assistance Module kana kuti BEM, icho chisati chabhadharwa nebazi iri kuzvikoro kubva muna 2015 kusvika pari zvino. Chikwereti ichi chave pamadhora mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemashanu. Komisheni inoona nezvevashandi vehurumende yazivisawo kuti inoda bhajeti remari inosvika zviuru mazana maviri nemakumi mana nemaviri kana kuti 242 million, asi yakatoudzwa kuti bhajeti rayo harifaniri kudarika zana remamiriyoni nemakumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti $190 million. Pavabvunzwa kuti sei pasina chinoratidza kuti mari yekubhadhara kana kuti uwandi hwevashandi vehurumende huri kudzikira, munyori mukuru mukomisheni vaJonathan Utaona Shevati vari kuedzana pose pavanogona kuderedza uwandi hwevashandi vehurumende. Vanotiwo nyaya yevashandi vehurumende vanonzi vanongobhadharwa vasina zvavari kuita iri kugadziriswawo. Vanongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba manyanya vanoti zvinosuwisa kuti mapazi ehurumende achapiwa mari shoma, vachiti izvi zvichakanganisa mashandiro emapazi aya.
Approach iri inoseenzeswa yekuti vanotanga kuisa maceiling anogona kuafekta makey ministries, zvakare zvinogona kuafekta service delivery. Zvine dambudziko rekuti iro munoziva maministries, ngatiti ministry yakafanana nehealth, ndichipa semienzaniso, kana ministry yakafanana needucation, ndopa tinozotanga kuona supply emaservices ikoko yakuvhiringa.
Paramende ichatura zvese zvairi kuudzwa kubazi rezvemari. Kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanotarisirwa kutura bhajeti ravo rekutanga mwedzi unouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzinodarika zvikamu makumi manomwe kubva muzana dzatevera kurudziro yaro yekuti dzisaenda kumabasa nhasi nemangwana senzira yekunyunyuta nekusatambiriswa mari nehurumende iri mihoro yemari yekuAmerica. Mutungamiri wesangano iri Vaobet Masaraure vanoti varairidzi vakazivisa hurumende kuti vanoda kubhadharwa mihoro yavo nemari yekuAmerica senzira yekuti vafambidzane nemitengo yezvinhu iyo vanoti iri kuramba ichingokwira zvisina mukare akamboona. VaMasaraure vanoti varayiridzi vatambira mihoro yavo nhasi asi vashamisika kuwana mari dzavo dziri mumaRTGS dzisiri dzemari yekuAmerica sezvavaitarisira. Vanoti nekuderera kwaita mabhondi achienzaniswa nemari yekuAmerica, varayiridzi vazhinji vatambira mari inosvika madhora makumi mashanu ichisanganisira mari dzekubatsirikana. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMasaraure.
Nhengo dzedu dzarega kuenda kubasa nenyaya yekusahwisisa kwehurumende kuti vavape mari yavo iri muma-$United States. Munoona kuti zvinhu zvekukwira muzimbabwe zvakwira neover 300%. Mari yavari kutambira yavashomasa zvinhu zvacho zvinotengwa mumashops zviri kupera zviri kubvutidzana. Saka nhasi ndopei day rematicha. Takazivisa hurumende kuti kana ichinge isina kutipa maUS dollars musi wa 22 na 23 hatisi kuzoenda kumabasa. Maticha achiitawo bishi rekumhanya nevamwe kuti vakwanise kubata zvishoma zviri kuwanikwa zvasara kumashops, vakwanisewo kuwanawo pavanoda kuchinja mari yavo kuti iite maUS kuti vakwanise kutengawo madrugs evana vavo sezvo mamedical aid rasashandi. Ndo mazuva mairi watichashanda kuratidza kunyunyuta nekusapuwa mari yedinhesi dollars iyo iriyo mari yatakanegoshieta muna 2012 nehurumende. Hurumende yaiti unfair labor practice yekuti vaakutitambirisa mari yatisina kumbowirirana.
Saka iyi nhengo dzenyungani dzamunofunga kuti hadzina kuenda kubasa nhasi?
Vanhu vaisina kuenda kubasa nhasi tikaisa estimate yedu vatacompila from survey yataita makuseni yasvika 75% yemembership yedu yose inodarika 35,000 35,116 ndo uwanda wemembership yedu. Saka pane survey yataita taona kuti 75% yavo haina kuenda kubasa zvachose.
Asi munofunga kuti zvine zvazvinobatsira here kusaenda kubasa musiri kuita hurukuro dzekugara patafura nevamunoshandira?
Hatina kumbobvira taramba kugara pasi nevatinoshandira. Takanyora mapetition asingaperi tichikumbira nyaya iyo yekuti mari yedu ngaiuyewo iri maUS dollars tikwanise kuoraramawo sevanhu vakaisa zvikuti munzeve vakatadza kutiteerera. Isusu ticharamba tichiita izvozvi kana vachinge zvisina kuchinja pfungwa dzavo. Ticharamba tichisimudza magia tichiwedzera kuita zvimwe zvinonyanyovarwadza kusvikira vakwanisa kuteerera chichemo chedu. Saka tinofara nekuti izvezvi tautaura nemamwe organizations tichange tichienda mumastreet protest pamberi apa. Nhasi tanyora gwaro ravaenda kuna minister wefinance zvakare timurimainda maproblems atinaro tichiita kuti vakwanise kureviewa 2% tax yavo nenyaya yemasalary regime yavo vagupa matiiso.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7.
Mwedzi uno wagumiguru pasi rose neZimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu icho chinonzi chiri kunetsa pasi rose nemunyika. Studio 7 nefenyuro yevanhu ichange ichikupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu kubvira muvhuro wevhiki rino kusvika kupera kwevhiki. Studio 7 ichange iri kukupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu. Teererai Studio 7 kubva muvhuro kusvika pakupera kwevhiki, apo tichange tiri kukupai dzidziso uyezve tichitaura nevamwewo vakambobatwa negomarara rezamu tichiita zvehurukuro nenyanzvi munyaya iyoyi yegomarara rezamu rinonzi riri kubata madzimai kunyanya asi nevarume zvakare. Musakanganwa kuteerera Studio 7 kubvira muvhuro kusvika kupera kwevhiki, apo tichakupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti Zimbabwe yawana mari yechikwereti yekuti ipedze dambudziko rekushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema nenyaya yekuti vave kupedza nguva yakareba vachitsvaga mafuta ekufambisa dzimotokari, uye vemakombi nemabhazi vanonzi vabva vawedzerawo mitengo. Kunze kwekushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari, nyika yakatarisana nedambudziko rekushayawo mafuta ekubikisa, chingwa nezvimwe zvekudya. Vanhu vanonzi vave kumanikidzwawo kutenga zvinhu zvemari inosvika madhora makumi maviri kuti vatange kuti vakwanise kutenga bhodhoro rimwe chete remafuta kana vachida kutenga nekadhi vasina mari yekuAmerica. Asi padambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari, vagumbo vanoti vari kuedza kugadzirisa dambudziko iri vachibatsirana neReserve Bank of Zimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vagumbo.
Nyaya yamafuta okufambisa dzimotokari yakambotitiwo merei apo tanga tabatwa nekuda kwekukwira kwemutengo wefuel wakaitwa pasi rose watinati international price market. Yakakonzeredza kuti iko mari yanga ichanga tichishandisa isu senyika kutenga mafuta yanga iri 20 million US dollars per week yakabva yakwanisa kuti ichitenga mafuta mashoma pana tinoshandisa. Tanga tishandisa mafuta iwayo tichifungidzira kuti zvakakwana tichangika tichipiwa mari iyoyo yatanga tichitenga nayo forex. Zvazoita ndezvekuti pakwira mutengo mari yatanga tichiwanisa kutenga nayo mafuta haichakwanisi kutenga mafuta akawanda tanga tichitenga ne 20 million. Saka RBZ governor vaakuwedzera mari kuti tikwanise kutenga mafuta anenge achifambidzana nouwandu kana kuti nokushandisa kwatinoita mafuta pazuva rimwe nerimwe mukurima kwedu, mukuita basa redu rokufamba nedzimotikari dzedu kumigodhi nokumwe kwakasiyana siyana, muzvipatara nomuzvigayo. Chimwe chakakonzera kuti tikurumidze taona kuti zvashata pamwedzi uno waOktoba ndechekuti ndiwo mwedzi wacho wanga wava kutanga kuti varimi vedu vachiwana fuel yekuti vagokwanisa kushandisa mukurima, zvatinoti zvecommand agriculture.
Matiwo governor wereserve bank of Zimbabwe vaatenda kuti vaati wedzirei mari inenge yakusvika pamari mambo tanga mati 20 million ndo yanga ichimboshandiswa pavhiki.
Yes, chokwadi vaakuwedzera mari kuti tisvika pa 32 million US dollars per week. Pamusoro peizvozvo ndaita humwe urongwa hwekuti iko tichiwana chimwe chikwereti chefuel kana kuti yatingati credit facility yokuti fuel ikwanise kumbopinda munyika zvakawakwana kuitira kuti vanoishandisa vasaishaya. Asipo zvimwe zvanga zvava kuita ndezvekuti pakaitini yatinozonzi pachirungu panic buying, vanhu vamboona kuti fuel yenge yanga yava kunetsa vakabva vamwe vatangisa kutengana madhiramu, vamwe vochengeta votarisira zvana Christmas, vamwe vaenda kune yatoti black market. Saka zvese izvi zvanga zvakonzeresa kuti tichiva nedambudziko. But ndinofara kuti ndikutaurire kuti kunosvika musi weFriday uko dambudziko racho rinenge rapera, nokuti imwe facility yandataurai kana kuti imwe umwe unongwa wandataurawo unenge wava paunenge wavakushanda. Saka tichange tava kuti mari yatagara chanisa sehurumende isu kutenga fuel inenge iripo, yatazotsvaga yatinyati credit line inenge yavapo. Saka kubatsirana kwezviviri izvi dambudziko rinobva rapera.
Mati, maona chimwe chikwereti kubva kunyika ipi?
Chikwereti hachidi kutaura kuti ndachipiwa nani, asi chiripo ndechekuti macredit lines agara achibvumidzwa. Saka tawana vanokwanisa kutisupply fuel tichizovabhadhara data, ndozvandingangotaura chete.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato rinopikisa reMDC rinoti riri kuronga kuenda kudare repamusoro-soro reSupreme Court richipikisa mutongo wakapiwa nedare reElectoral Court wekuti vakakwikwidza vakamirira ZANU-PF musarudzo yekutsvaga mumiriri wechegutu East muparamende vaDexter Nduna ndo vakakunda vaGift Konjana veMDC musarudzo iyi. VaKonjana vakanga vakwira kudare reElectoral Court vachida kuterera sezvakanga zvaziviswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vaNduna ndo vakanga vakunda sezvo iyo ZEC yakanga yatenda kuti yakanga yakanganisa kuti vaNduna ndo vakakunda, asi ichiti iyo yakanga isina masimba ekudzora zvainenge yazivisa. Asi dare iri rakarasa nyaya iyi richiti magweta avaKonjana akanga asina kutevera mutemo zvinodiwa pakutevera mutemo wesarudzo. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti bato ravo rinoona sekuti rakabirwa nemutongo uyu, izvo zvaita kuti vade kukwira kudare repamusoro-soro. Ngatinzwei hurukuru yataita navaMafume.
Nyaya yanga iri pakachena pekuti iyo ZEC yakabvuma kuti yakaita mistake, asi matare edzimhosva arambe achiti mistake iyoyo ngairambe iripo. Zvinozoreva kuti next time ZEC inogona kungodaidzira chero nhamba yainoda kumakoti kuonosvikwa uchirambidzwa kuti uhwine, nekuti vari kuti loya rako ratadza zvakati, loya rako harinyanyi kugona. Zvinhu zvashamisa pasi rese kuti dare redzimhosva rinotonga nyaya richiregera kuona kuti iyo nyaya yakamira sei.
Saka mune matanho amuri kuronga kutora here sebato tichinzwa kuti nyaya iyi yakanzwikwa kudare rinotonga nyaya dzine chekuita nesarudzo reElectoral Court?
Tinogona kuti aapile, tichakumbira kuti malawyers edu aapile nyaya inzwike. Tichikumburisawo kuti matare edzimhosva ngavazive kuti nyaya dzakadai so dzinofanirwa kuita fairness. Vanhu vanenge vavhota ende zvinokonzera kuti vanhu vasave nekuvimbika nematare kana achibatirira kana kuti achiita madecisions anoita kuti vanhu vasanzwisise kuti inyaya yekungoda kuti vaite zvinofadza rimwe divi chete asi kutevera justice pasina.
Saka munokwanisa kupikisa mutongo uyu kudare ripi?
Kune dare rinonzi Supreme Court ratinogona kuindisa nyaya iyi kuti indodzikwa patsva.
Imi zvii zvamunotarisira kuti dai zvakabuda kumutongo uyu?
Zeki yakabvuma takaresa hatina kuverenga mapepa ekandidati yedu. Vakati manumbers awa anga aripo, asi zvinoda kuti zvindiswe kukoti kuti manhamba awa agadzirwa. Hapana ari kupopotana nezvazvo. Munhu wese ari kuziva kuti mavhoti akareswa kuverengwa. Dare redzimhosva rongoramba richiti haiwa mauyiro anoita kukoti haziriwo, asi vanhu vatouya kukoti.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Musika wemabhuku weZimbabwe International Book Fair wavhurwa nasi muHarare paine kuchema-chema kwekuti kudhindwa nekuburiswa kwemabhuku kuri kukanganiswa nemamiriro ezveupfumi munyika. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachivhura ZIBF sachigaro webhodhi remusika wemabhuku vaJasper Maenzanise vanoti vanodhinda nekuburitsa mabhuku vari kusangana nezvipingamupini zvakawanda zvinosanganisira kushaya mari yekuAmerica yekutenga zvinhu zvakaita semapepa neink izvo zvinotengwa kunze kwenyika.
Saka nguva nenguva vanenge vachida mari dzekunze kwenyika kuti vakwanise kunza zviro izvi zvinoshandiswa. Idzi mari idzi ndodziri kunyanyonetsa nekubudirira kwe magariro edu nguva inei muZimbabwe. Munoziva mese kuti zvinhu hazvina kunyatsotichwa.
Vamaenzanise vanoti rimwe dambudziko riri kunetsa nderekuti vanhu vakawanda vachakwanisa kutenga mabhuku sezvo zvekudya zvave kudhura. Vachitaurawo pamusangano wekuvhura musika wemabhuku, munyora nemukurumbira vaIgnatius Mabasa vanoti vakuru vemuhurumende vari kutadzisa vamwe vanyori kuburitsa zvinyorwa zvavo, vachiti vanenge vachiti vari kushora hurumende nekuratidza mifungo yakasiyana. Vamabasa vanoti kuuraya nyika kuri kuitwa nevakuru vehurumende vasingatambire dzimwe pfungwa dzavo, vasingadi kuti vanyori vaburitse zvinenge zvichiitika mavanogara.
Zvino ukange wangodaro chete, kune hama dzedu dzinenge dzichitaura kuti chekutanga maonero nemaitiro akadaro haasiriwo munouraya zvinhu. Asi kuuraya zvinhu kuri papi? Kuri mukuramba takabatirira here kunatsuro nagudo vachisvuura makavasi vachifa, kana kuti tovati huyai tikurukure nyaya dziri kuitika matigere? Nekuti nemiwo muri hama dzedu, mune chekuita nesu, tinokuzivai kubva kare.
Muzvari Roslin Torai kupfekerwa, vanova mudzidzisi mukuru pachikoro chinodzidzisa vadzidzi chenyadhire, vanoti vabereki havafanirwe kurega vana vachidzidziswa nezvivhitivhiti pamwe nemimwe michina yechizvino-zvino. Muzvari Mupfekerwa vanoti vabereki vanofanirwa kuve nechekuita mukudzidziswa kwevana kuti vasaite mombe dzemasanga sezvavari kuita.
Ngavawanirwe nguva yekunzi nguva yevana, nekuti mazuva ano takuona vanhu vakumhanyisana nekunotsvaga chouviri vachisiya vana vari vega, hanzi mwana ari kuona televizhini. Ipapo ndo patirikurasika.
ZIBF gore rino iri kuitwa pasi pedingindira rekuti mabhuku ndiwo anoumba ramangwana, kana kuti the book creating the future. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Arthur Chigoriwa.
Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza chirwere chegomarara repazamu sezvinoitwa mumwedzi waGumi Guru gore roga roga. Zimbabwe iri kuita zvirongwa zvakasiyana-siyana mukucherechedza chirwere ichi. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Apo pasi rose riri kucherechedza dambudziko rechirwere chegomarara repazamu, chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare netsai dzinoreva vanoshandisa mukana uyu kucheuka shure muupenyu hwavo pamwe nekutarisa ramangwana avo. Muzvare dzinoreva vakabviswa zamu gore rakapfuura mushure mekunge vabatwa nechirwere ichi kwenguva yakareba vasingazive kuti vanacho. Muzvare dzinoreva vanoti zvakakosha kuti munhu wese kusanganisirawo munhurume apoti achio ongororwa chirwere ichi nguva nenguva.
Breast cancer inoitika kana macells ari mubreast achinge a multiply kana kuti aumbika zvisiri zviro zvaanofanira kunge akaita. Panoita abnormal cells ndo patinozoti breast redu rava necancer. And breast cancer kazhinji tinowanza taitarisa takangotarisana nemadzimai. Asi kavarume vane mazamu, the only difference is mazamu evarume haazokurise zvinoita emadzimai. Saka varume ngavazivewo kuti breast cancer inogona kuwanikwa futi pavari.
Muzvare dzinoreva vanoti munhu wese anofanirwa kuziva zvinhu zvinoratidza kuti ava nechirwere chegomarara.
Masymptoms ebreast cancer akati wandei. Zvinongodependa nekuti macells embody emubreast racho abuda sei. Unogona kuita a discharge. Kazhinji inenge yakati sanganei neropa. Vamwe vanoita mapainful lumps. Ukabata muzamu mako unotonzwa kuti pane kuungana kwenyama dzisiri dziri normal muzamu mako. Ende zvinhu zvakakosha nekuti kana uri munhu wechikadzi unofanira kugara uchibata zamu rako kuitira kuti uzive kuti zamu rako kana rine utano hwakanaka rakaita sei. Izvo zvinozobatsira kuti kana pakangoitika chimwe chinhu chisiri chemuzamu imomo, you can easily tell kuti aiwo ichi chinhu ichi chakambenge chisipo maybe a month ago.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reCancer Association of Zimbabwe, muzvare Priscilla Mangwiro, vanoti munhukadzi wese anofanirwa kugara akaona shanduko inoitika pazamu rake kana achinge abatwa chirwere chegomarara.
Toenda pakuti ndingaziva sei saamai kana kusababa kuti mazamu angu pane zvaipa kana gomarara rezamu rava kuvapo. Pane zvatingati kuchinja kana shanduko pasaizi yezamu redu. Takuona zamu rakutanga kuramba richingokura, rimwe riri kuramba riri diki. Kana takuona shepi yezamu yedu yakuchinja, zvinogona kutaridza kuti pane zvakuipa pazamu. Tinogona kuona mazamu edu achita kunge atingati madimples pachirungu. Kana kuona ganda rezamu richichinja, rogona kuita maburiburi kunge ganda reorenji. Kana toona mazitsinga anenge ari dhaka yakasvibira achibuda pamusoro pemazamu edu. Kana kuona kabundu kana chibundu pazamu, kana kunzwa kuomarara kana munzvimbo yemuhapwa kana pasi peruoko.
Muzvare dzinoreva vanoti chirwere chegomarara chaizikanwa sechirwere chaingobata vanhu vachena kana kuti vaiva nemari, nokuti chirwere ichi chinodhura zvikuru kuti chirapike. Muzvare dzinoreva vanoti vakawanda vanoshaya vanofa nechirwere ichi sezvo vanenge vasina mari yekuti varapwe.
Kenza kare, kenza yaizikanwa ichinzi inorwariwa nevarungu nekuti ndo vanga vane mari. It's an expensive disease. Kenza inodhura. On average, ngati tiseni mushonga yandanga ndichinwa yekimo, ndinonida $450 every 2 weeks.
Sangano reCancer Association of Zimbabwe riri kukurudzira vakadzi nevarume kuti vashandise mukana wemwedzi wagumi guru kuti vaongororwe chirwere chegomarara pamwe nekudzidziswa nezvechirwere pasina muripo, apo Zimbabwe iri kubatana nenyika dzepasi rose kucherechedza mwedzi weWorld Breast Cancer Month. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu vari kubatwa nezvirwere zvakasiyana-siyana zvegomarara pagore rega-rega muZimbabwe, asi vazhinji vacho vanozoona vana chiremba chirwere ichi chakomba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Vateereri, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa nyaya yekushomeka nekudhura kwezvinhu zvekudya muzvitoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya vanomisa basa vashandi vana vakapomerwa mhosva yekuita zveuori navaS Lumumba avaive kutaura vakamirira bazi rezvemari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ane kuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.